mumwe murimi wechibage kumagunje mudunhu rehurungwe vaobhedhaya mudzimu vanoti chibage chakawanda chakatsva zvekuti hapana chavanoendesa kugreen marketing board sezvavanogara vachiita
chibage mashure and west yange yarima but chibage chakatsva zvekuti hatitarisiri big number ichiendesa kugmbdista chibage chakanyanyotsva zvekuti pachange chava mvura kudai yakazvina week or 2 weeks tingadai takaita semulast year asi parine zvina hakuna chinhu chibage chakatsva.
Izvi zvinotsinhirwa nemumwe murimi vaterence nowe vanoti dunhu rose rakatsva zvekuti varimi vakawanda hapana chavanowana.
Nokuti ukatarisa nzvimbo dzakaita sanadoma ndo nzvimbo dzinositi nguva zhinji choro kukanzi mvura yaita shoma mamillimeters emvura mudunhu rese anaya iwo anowanikwa ari pamusoro unonzwa tsitsi nekuti zvivagwe zvese zvakaoma.
Vanhowe vanoti kana dunhu remashonaland west iro rinozivikanwa nekurimwa zvakanyanya rakatarisana nenzara zvinoreva kuti mamwe matunhu akaita sematebeleland nemasvingo anenge achidyawo nhoko dzezvironda. Vanhowe vanoti hurumende inofanirwa kutopindira kuti vanhu vawane zvekudya zvakakwana.
This is a clear disaster. Inguva yakaoma yatakatarisana nayo.
Zvichakadaro mumwe murimi wegorosi kubhangeti vaNSC parwadza vanoti varimi vari kutadza kurima gorosi nekuda kwemutengo wegorosi wakaderera sezvo varimi vachishandisa mari yakawanda zvikuru kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari kana magetsi mukudiridzira chirimwa ichi.
Government mari yavari kutenga nayo witi ukatarisa maexpenditures aunozoita pafarming yewiti they are total two different things.
Vaparwadza vanoti hurumende inofanirwa kubatsira varimi vegorosi kudarika varimi vechibage.
Saka deno hurumende yanga yaichikwanisa kuti vasubsidize mafarmers vakurima wheat nokuti mostly unotoona fuel kana uchishandisa even green diesel fuel yacho inokukwadza saka vari kushandisa magetsi magetsi acho ari kudhura zvakanyanyisa saka hapana chikamborerukira murimi ari kurima wheat.
Varimi vepodya vanoti vane matambudziko akangofanana nevamwe varimi asi vanoti zvavo zvinozonyanya pakuti mitengo yavo yakaderera zvikuru. Mumwe murimi wefodya vamishekugurupira vanoti mutengo wefodya wakaderera zvekuti havacharima fodya zvakare.
Takatarisira parine zvino nemapuraizi achari kuitiwa efodya handitarisiri ndiona mumundu murimi achidzokera mumundu nokuti payapo pane lebha yakawandisa saka izvinizvo hazvinji vamwe chaivo hachatora kuti vendisa fodya kumaslovhi pamusana pokuti vari kuti mapuraizi acho yakanyanyodirisa kuri.
Vagurupira vanoti vave kutotengesa kuvatengi vakazvimirira sezvo vachipiwa mari yavo ipapo kunyange mari yavo yakaderera.
Iya vamwe vari kusvika vachitotenga.
Kunyange hurumende iri kuti chirongwa chayo checommand agriculture chiri kubudirira nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye mune nzara yakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Apa Chigoriwa.